Nehemia, chitsauko chokutanga. Mashoko aNehemia mwanakomana waHakaria mumwedzi waKisirevhi, mugore ramakumi maviri, pandainge ndiri panhare yeSusa. Hanani mumwe wehama dzangu akauya achibva kuJudha navamwe varume ndikavabvunza pamusoro pavaJudha vakasara avo vakapunyuka pakutapwa uyewo napamusoro peJerusarema. Vakati kwandiri, avo vakapunyuka pakutapwa uye vakadzokera kudunhu vari mudambudziko guru napakunyadziswa. Rusvingo rweJerusarema rwakakoromorwa uye masuo arwo akapiswa nomoto. Pandakanzwa zvinhu izvi, ndakagara pasi ndikachema. Ndakaita mazuva ndichichema, ndichinyengetera uye ndichitsanya pamberi paMwari wokudenga. Ipapo ndakati, haiwa Jehovha, Mwari wokudenga, Mwari mukuru uye anotyisa, anochengeta sungano yake yorudo naavo vanomuda uye vanoteerera mirayiro yake, nzeve yenyu ngaiteerere uye meso enyu asvinure kuti munzwe munyengetero womuranda wenyu wandinonyengetera pamberi penyu masikati nousiku nokuda kwavaranda venyu, vanhu veIsraeri. Takaita zvakaipa kwazvo pamberi penyu. Hatina kuteerera zvamakarayira, mitemo yenyu nemirayiro yamakapa Mozisi muranda wenyu. Rangarirai zvamakarayira muranda wenyu Mozisi muchiti, kana musina kutendeka ndichakuparadzirai pakati pendudzi. Asi kana mukadzokera kwandiri uye mukateerera zvandakarayira, ipapo kunyange kana vakatapwa vavanhu venyu vari kumagumo edenga, ndichavaunganidza vabveko ndigovauyisa kunzvimbo yandakasarudza kuti ive ugaro hwezita rangu. Varanda venyu nevanhu venyu vamakadzikinura nesimba renyu guru uye noruoko rwenyu rune simba, haiwa Jehovha, nzeve yenyu ngainzwe munyengetero womuranda wenyu uyu nomunyengetero wavaranda venyu vanofarira kukudza zita renyu. Itai kuti muranda wenyu abudirire nhasi uye mumupe nyasha pamberi pomurume uyu. Ndakanga ndiri mudiri wamambo. Nehemia, chitsauko chechipiri. Mumwedzi waNisani mugore ramakumi maviri ramambo Atazekisesi, panguva yaakavigirwa waini, ndakatora waini ndikapa kuna mambo. Handina kumbenge ndambosuruvara zvakadai pamberi pake. Saka mambo akandibvunza akati, ko, chiso chako chinoratidza kusuwa seiko iwe usingarwari? Hapangavi nechimwe chinhu asi shungu dzomwoyo bedzi. Ndakatya kwazvo, asi ndakati kuna mambo, mambo ngaararame nokusingaperi. Ko, chiso changu chingatadza kupunyaira seiko kana guta rakavigwa madzibaba angu rava dongo uye masuo aro aparadzwa nomoto? Mambo akati kwandiri, chii chauri kuda? Ipapo ndakanyengetera kuna Mwari wokudenga ndikapindura mambo ndichiti, kana zvichifadza mambo uye kana muranda wenyu awana nyasha pamberi pake, mambo ngaanditumire kuguta riri kuJudha kwakavigwa madzibaba angu kuitira kuti ndinorivakazve. Ipapo mambo navahosi vakagara parutivi pake. Akandibvunza akati, rwendo rwako runotora mazuva mangani uye uchadzoka rini? Naizvozvo zvakafadza mambo kuti anditume. Saka ndakatara nguva ndakatizve kwaari, kana mambo achifadzwa nazvo, ndingapiwawo tsamba here dzinoenda kuvabati vari mhiri kwaYufuratesi kuitira kuti vagondipa mvumo yokupfuura kusvikira ndasvika muJudha. Uye ndinokumbirawo tsamba inoenda kuna Asafu muchengeti wesango ramambo kuitira kuti azondipa matanda okuchinjika pamusoro pamasuo enhare iri patemberi uye neorusvingo rweguta neimba yandichagara. Mambo akandipa zvandakakumbira nokuti ruoko rwenyasha rwaMwari wangu rwaiva pamusoro pangu. Saka ndakaenda kuvabati vaiva mhiri kwaYufuratesi ndikavapa tsamba yamambo. Zvino mambo akanga atumawo pamwe chete neni vakuru vehondo navatasvi vamabhiza, Sanibharati muHoroni naTobhiya muranda wavaAmoni. Pavakazvinzwa vakashatirwa kwazvo vachiti, kwauya mumwe anoda kusimudzira magariro akanaka avaIsraeri. Naizvozvo ndakaenda kuJerusarema ndikagarako kwamazuva matatu. Ndakamuka usiku navarume vashoma shoma. Ndakanga ndisina kumboudza munhu zvakanga zvaiswa mumwoyo mangu naMwari wangu kuti ndiite muJerusarema. Pakanga pasina chimwe chipfuwo kunze kwechandakanga ndakatasva. Ndakabuda usiku ndikapinda napasuo romupata. Ndakananga nokutsime reshato nokusuo ramarara ndichiongorora masvingo eJerusarema akanga akoromorwa uye masuo awo akanga aparadzwa nomoto. Ipapo ndakapfuurira mberi ndakananga kusuo retsime nokudziva ramambo, asi pakanga pasina nzvimbo yokupinda nechipfuwo changu. Saka ndakakwidza nokumupata nousiku ndichiongorora rusvingo. Pakupedzisira ndakadzoka ndikapindazve napakati pesuo romupata. Vabati havana kuziva kwandakanga ndaenda kana zvandakanga ndichiita, nokuti ndakanga ndisati ndambotaura chinhu kuvaJudha kana kuvaprista kana vakuru kana vabati kana vamwewo zvavo vaizoita basa. Ipapo ndakati kwavari, “Muri kuona dambudziko ratinaro here? Jerusarema rava dongo uye masuo aro akapiswa nomoto. Uyai, ngativakeizve rusvingo rweJerusarema kuti tisazonyadziswazve.” Ndakavaudza pamusoro poruoko rwenyasha rwaMwari wangu rwaiva pamusoro pangu uye zvakanga zvataurwa namambo kwandiri. Ivo vakati, “Ngatitangei kuvaka.” Saka vakatanga basa rakanaka iri, asi Sanibharati muHoroni naTobhia muranda wavaAmoni naGeshemu muArabhu vakati vazvinzwa vakatiseka uye vakatizvidza. Vakatibvunza vachiti, “Chiiko ichi chamuri kuita? Muri kumukira mambo kani?” Ndakavapindura ndikati, “Mwari wokudenga achaita kuti tibudirire. Isu varanda vake tichatanga kuvaka, asi kana murimi hamuna mugove kana simba kana chirangaridzo paJerusarema.” Nehemia chitsauko chechitatu. Zvino Eriashibhi muprista mukuru navamwe vaprista vakaenda kundoshanda uye vakavaka zvesuo ramakwai. Vakarikumikidza vakaisa makonhi panzvimbo yawo. Vakarivaka kunosvika pashongwe yezana, iyo yavakakumikidza kusvikira pashongwe yeHananeri. Varume veJeriko vakavaka chikamu chaiva pedyo, uye Zakuri mwanakomana waImuri akavaka parutivi pavo. Suo rehove rakavakwa navanakomana vaHasenaya. Vakaisa matanda okuchinjika, vakaisa makonhi aro namabhaudhi uye namazariro panzvimbo yawo. Meremoti mwanakomana waUria mwanakomana waHakozi akagadzira chikamu chaitevera. Aimutevera pakugadzira aiva Meshurami mwanakomana waBherekia mwanakomana waMeshebhezeri, uye aitevera mushure make Zadhoki mwanakomana waBhaana akagadzirawo. Chikamu chaitevera chakagadzirwa navarume veTekoa, asi vakuru vavo vakangopeta maoko avo vakasashandira ishe wavo. Suo raJeshana rakagadzirwa naJoyadha mwanakomana waPaseya naMeshurami mwanakomana waBhesodheya. Vakaisa matanda aro okuchinjika ndokuisa makonhi namabhaudhi namazariro panzvimbo yawo. Zvakatevera pakugadzirwa zvakaitwa navarume vaibva kuGibheoni neMizipa neMeratia weGibheoni uye naJadhoni wekuMeronoti, nzvimbo dzaiva pasi pomubati wemhiri kweYufuratesi. Uzieri mwanakomana waHaraya, mumwe wavapfuri vegoridhe, akagadzira chikamu chaitevera, uye Hanania mumwe wavavhenganisi vezvinonhuhwira akagadzira chikamu chaitevera ichocho. Vakavandudza Jerusarema kudzamara vasvika parusvingo rwakapamhama. Refaya mwanakomana waHuri, mutongi wehafu yerimwe dunhu reJerusarema, akagadzira chikamu chaitevera. Pakabatana navo Jedhaya mwanakomana waHarumafi akagadzira chikamu chakatarisana neimba yake, uye Hatushi mwanakomana waHashabheneya akagadzira chikamu chaitevera. Marikiya mwanakomana waHarimu naHashubhi mwanakomana waPahati Moabhu vakagadzira chimwe chikamu, uye neshongwe yamahovhini. Sharumi mwanakomana waHaroheshi, mutongi wehafu yerimwe dunhu reJerusarema, akagadzira chikamu chaitevera achibatsirwa navanasikana vake. Suo romupata rakagadzirwa naHanuni navagari veZanoa. Vakarivaka patsva ndokuisa makonhi aro namabhaudhi nemazariro esimbi panzvimbo yawo. Vakagadzirawo makubhiti chiuru chimwe orusvingo kudzamara vasvika pasuo rendove. Marikiya mwanakomana waRekabhu, mutongi wedunhu reBheti Hakeremu, akagadzira suo rendove. Akarivaka patsva ndokuisa makonhi aro namabhaudhi namazariro panzvimbo yawo. Suo retsime rakagadzirwa naSharuni mwanakomana waKori. Hoze mutongi wedunhu reMizipa akarivaka patsva ndokuisa denga namakonhi aro namabhaudhi, uye akaisa nemazariro panzvimbo yawo. Akagadzirazve rusvingo rwedziva reSiroami pabindu ramambo kusvikira pamatanho anoburukira kuguta raDhavhidhi. Akamutevera ndiNehemaya mwanakomana waAzubhiki, mutongi wehafu yedunhu reBhetizuri. Akagadzira kusvikira panzvimbo yakatarisana nemakuva aDhavhidhi kusvikira padziva nokuimba yemhare. VaRevhi vaiva pasi paRehumi mwanakomana waBhani vakamutevera pakugadzira parutivi pake. Hashabhia mutongi wehafu yedunhu reKeira akaita mabasa okugadzira panzvimbo yedunhu rake. vaimutevera pakugadzira vanhu venyika yavo vaiva pasi paBhinui mwanakomana waHenadhadhi, mutongi weimwe hafu yeKeira. Aimutevera ndiEzeri mwanakomana waJeshua, mutongi weMizipa, akagadzira chimwe chikamu kubva pamukwidza wakatarisana neimba yezvombo zvehondo kusvikira pakona. Bharuki mwanakomana waZabhai akamutevera akagadzira chimwe chikamu nomwoyo wose kubva pakona zvichienda pamasuo weimba yaEriashibhi muprista mukuru. Aimutevera ndiMeromoti mwanakomana waUria, mwanakomana waHakozi akagadzira chimwe chikamu kubva pamusuo weimba yaEriashibhi kusvikira painoguma. Zvakagadzirwa mumashure make zvakaitwa navaprista vaibva mudunhu rakapoteredza. Mumashure mavo Bhenjamini naHashubhi vakazogadzira mberi kweimba yavo, uye aivatevera Azaria mwanakomana waMaaseya mwanakomana waAnania akagadzira parutivi peimba yake. Aimutevera Bhinui mwanakomana waHanadhadhi akagadzira chimwe chikamu kubva paimba yaAzaria kusvikira pakona nokune imwe zvekona. Uye Parari mwanakomana waUzia akashanda pakatarisana nepakona uye nepashongwe inobuda ichibva kumuzinda wokumusoro pedyo noruvazhe rwavarindi. Aimutevera Pedhaya mwanakomana waParoshi navashandi vomutemberi vaigara pamusoro pegomo reOferi vakagadzira kusvikira panzvimbo yakatarisana nesuo remvura kwakananga kumabvazuva uye napanobudikira neshongwe. Vaivatevera varume veTekoa vakagadzira chimwe chikamu kubva panobuda shongwe huru kusvikira parusvingo rweOferi. Vaprista vakagadzira pamusoro pesuo ramabhiza mumwe nomumwe pamberi peimba yake. Aivatevera Zadhoki mwanakomana waImeri akagadzira pakatarisana neimba yake. Aimutevera ndiShemaya mwanakomana waShekania murindi wokusuo rokumabvazuva ane zvaakagadzira. Vaimutevera Hananiya mwanakomana waSheremia naHanuni mwanakomana wechitanhatu waZarafu ndivo vakagadzira chimwe chikamu. Aimutevera Meshuramu mwanakomana waBherekia akagadzira pakatarisana nepaaigara. Mumashure make Marikiya mumwe wavapfuri vegoridhe akagadzira kusvikira kuimba yavashandi vetemberi navatengesi pakatarisana nesuo rokuongorora uye kusvikira paimba iri pamusoro pekona uye pakati peimba iri pamusoro pekona nesuo ramakwai. Vapfuri vegoridhe navatengesi ndivo vakapagadzira. Nehemaya chitsauko chechina. Zvino Sanibharati paakanzwa kuti takanga tava kuvakazve rusvingo, akatsamwa uye akava nehasha kwazvo. Akashora vaJudha pamberi pehama dzake nehondo yeSamaria achiti, "Ko, vaJudha avo vasina simba vari kuiteiko? Ko, vachavakazve rusvingo rwavo here? Vachapa zvibayiro here? Vachapedza nezuva rimwe chete here? Ko, vangadzorera upenyu pamatombo ayo akaunganidzwa akatsva sezvaakaita izvi here?" Tobhia muAmoni aiva parutivi pake akati, "Chavari kuvaka ichi, kana dai gava raikwira pamusoro pacho raitokoromora rusvingo rwavo rwamatombo. Haiwa Mwari wedu, tinzwe, nokuti tiri kuzvidzwa. Dzorerai kutuka kwavo pamusoro pavo. Ngavave sevakapambwa munyika yenhapwa. Musafukidza kuipa kwavo kana kudzima zvivi zvavo pamberi penyu, nokuti vakakusha mashoko okutuka pamberi pavavaki. Saka takavakazve rusvingo kudzamara rwose rwasvika pahafu yokukwira kwarwo, nokuti vanhu vaishanda nemwoyo yavo yose. Asi Sanibharati, Tobhia navaArabhu navaAmoni navarume veAshidhodhi vakati vanzwa kuti masvingo eJerusarema ari kugadzirwa uye kuti makakoromoka maivakwa pakare, vakatsamwa kwazvo. Vakarangana vose pamwe chete kuti vazorwa neJerusarema uye kuti varimutsire mhirizhonga. Asi takanyengetera kuna Mwari wedu tikaisawo varindi masikati nousiku kuti vapedze dambudziko rokutyisidzirwa uku. Zvichakadaro, vanhu vokuJudha vakati, "Simba ravabati riri kupera, uye pachine mangwandangwanda akawanda zvokuti hatingakwanisi kuvakazve rusvingo. Uyezve vavengi vedu vakati vasati vazviziva kana kutiona, tichatenge tavapo pakati pavo uye tichavauraya tigoparadza basa ravo." Ipapo vaJudha vakanga vagere pedyo navo vakauya vakatitaurira rune gumiro vachiti, "Kupi nokupi kwamuchaenda vachauya kuzotirwisa." Naizvozvo ndakaisa vamwe vanhu seri kwenzvimbo dzakaderera dzorusvingo napanzvimbo dzakashama ndichivaisa nemhuri dzavo, vane minondo yavo namapfumo uye neuta. Mushure mokunge ndatarisisa zvinhu izvi, ndakasimuka ndikati kuvakuru navabati nokuruzhinji rwavanhu, "Musavatya, rangarirai Jehovha, iye mukuru anotyisa, uye murwire hama dzenyu, vanakomana venyu navanasikana venyu, vakadzi venyu nemisha yenyu." Vavengi vedu pavakanzwa kuti takanga taziva rangano yavo uye kuti Mwari akanga aikonesa, tose takadzokera kurusvingo, mumwe nomumwe pabasa rake. Kubva pazuva iro zvichienda mberi, hafu yavanhu vangu vakashanda basa, asi imwe hafu vakanga vakapakata mapfumo, nhoo, uta nenhumbi dzokurwa nadzo. Vatariri vakamira mumashure mavanhu vose vokuJudha vaivaka rusvingo. Avo vaitakura zvokuvakisa vakaita basa ravo noruoko rumwe, uye rumwe ruoko vakabata chombo chokurwisa, uye muvaki mumwe nomumwe akanga akapfeka munondo wake parutivi uku achishanda. Asi munhu airidza hwamanda aiva neni. Ipapo ndakati kuvakuru navatariri noruzhinji rwavanhu, basa iguru iri uye rapararira, uye isu tanyanya kuparadzana mumwe kubva kuno mumwe takatevedza rusvingo. Pose pamuchanzwa kurira kwehwamanda, muuye tibatane ikoko, Mwari wedu achatirwira. Saka takafambira mberi nebasa. Hafu yavarume yakabata mapfumo kubva mambakwedza kusvikira nyeredzi dzichibuda. Panguva iyo ndakati kuvanhu, murume mumwe nomumwe nomubatsiri wake ngaagare mukati meJerusarema panguva dzousiku, kuitira kuti vatibatsire kushanda savarindi usiku uyezve savashandi masikati. Zvino ini nehama dzangu kana vanhu vangu kana varindi vaiva neni hatina kubvisa nguo dzedu. Mumwe nomumwe aiva nomunondo wake kunyange paaienda kundonwa mvura.
Nehemaya, chitsauko chechishanu. Zvino kwakava nokuchema kukuru kwavarume navakadzi vavo pamusoro pehama dzavo vaJudha, nokuti vamwe vakati, isu navanakomana navanasikana vedu tiri vazhinji kuti tidye uye kuti tigorarama, tinofanira kuwana zviyo. Vamwe vaiti, isu takaita minda yedu neminda yedu yemizambiringa uye nemisha yedu kuti zvive rubatso kuti tiwane zviyo panguva yenzara. Vamwezve vakati, takazokwereta mari kuti tiripe mutero wamambo neminda yedu neminda yemizambiringa, kunyange tiri venyama imwe uye tiri veropa rimwe savanhu venyika yedu, uye kunyange vanakomana vedu vakangofanana nevavo. Takaguma taisa vanakomana vedu navanasikana vedu kuutapwa. Vamwe vavanasikana vedu vakatotapwa kare, asi isu hatina simba, nokuti minda yedu neminda yemizambiringa yava yavamwe. Pandakanzwa kuchema kwavo kukuru nezvairehwa izvi, ndakatsamwa kwazvo. Zvino ndakazvirangarira mupfungwa dzangu, ipapo ndikatsiura vakuru navabati ndikati kwavari, imi muri kureva mhindu kuvanhu venyika yenyu. Saka ndakavakoka kumusangano mukuru kuti ndivarayire, uye ndikati, napataigona napo takadzikinura hama dzedu dzechiJudha avo vakanga vatengeswa kuvahedheni. Zvino imi mava kutengesa hama dzenyu kuti dzigotengeswazve kwatiri here? Vakanyarara nokuti vakashayiwa chokutaura. Saka ndakaenderera mberi ndikati, zvamunoita hazvina kunaka. Ko, hamaifanira kufamba mukutya Mwari wedu here kuti vavengi vedu vechihedheni varege kutishora? Ini nehama dzangu uye navaranda vangu tiri kukweretesa vanhu mari nezviyo, asi izvo zvokureva mhindu ngazvigume. Vadzorerei minda yavo nokukurumidza, neminda yavo yemizambiringa neyemiorivhi nedzimba dzavo, uyewo nemhindu yamunoripisa. Chikamu chimwe chete muzana chemari, zviyo newaini itsva uye namafuta. Ivo vakati, tichavadzorera uye hatichazorevi chimwe chinhuzve kubva kwavari, tichaita sezvamareva. Ipapo ndakadana vaprista ndikaita kuti vakuru navabati vaite mhiko kuti vagoita sezvavakanga vavimbisa. Ndakazunzawo mikombero yenguo yangu ndikati, Mwari ngaazunze saizvozvo kubva muimba yake nemidziyo yake mumwe nomumwe asingachengeti vimbiso iyi. Naizvozvo munhu akadai ngaazunzwe asare asina chinhu. Ipapo ungano yose yakati ameni, uye vakarumbidza Jehovha, uye vanhu vakaita sezvavakanga vavimbisa. Pamusoro pezvo, kubva pagore ramakumi maviri ramambo Atazekisesi, pandakagadzwa somubati wavo munyika yaJudha, kusvikira mugore rake ramakore makumi matatu namaviri, makore gumi namaviri, ini nehama dzangu hatina kudya zvokudya zvaipiwa kumubati. Asi vabati vokutanga, avo vakanditangira, vairemedza vanhu uye vaitora kubva kwavari mashekeri makumi mana esirivha pamusoro pezvo, vachitorazve zvokudya newaini. Kunyange vabatsiri vavo vairemedzawo vanhu, asi ini handina kuita izvozvo, nokuti ndaitya Mwari. Panzvimbo yaizvozvo ndakazvipira kuita basa iri rorusvingo. Varanda vangu vose vakanga vakaungana pabasa ipapo, hatina kumbotora minda ipi zvayo. Pamusoro paizvozvo, vaJudha zana namakumi mashanu navabati pamwe chete navaHeti vaibva kundudzi dzakatikomberedza vaidya patafura yangu. Zuva rimwe nerimwe ndaigadzirirwa nzombe imwe, makwai akaisvonaka matanhatu nehuku, uye pagumi roga ramazuva ndaipiwa waini zhinji dzemhando dzose. Kunyange zvakadaro hazvo, handina kumbokumbira zvokudya zvomubati, nokuti mitoro yakanga yakatakudzwa vanhu ava yairema kwazvo. Haiwa Mwari wangu, ndirangarirei henyu nenyasha nokuda kwezvose zvandakaitira vanhu ava.
Nehemia, chitsauko chenhanhatu. Shoko rakati rasvika kuna Sanibharati, Tobhia naGeshemu muArabhu uye noruzhinji rwavavengi vedu kuti ndakanga ndavakazve rusvingo uye pakanga pasina chakanga chasara parwuri, kunyange panguva iyoyo ndakanga ndisati ndamisa makonhi pamasuo, Sanibharati naGeshemu vakatuma shoko kwandiri vachiti, "Uya tisangane pano mumwe wemisha iri mubani reOno." Asi vakanga vachironga kundiitira zvakaipa. Saka ndakatuma nhume kwavari nemhinduro ndichiti, "Ndine basa guru kwazvo randiri kuita, saka handigoni kuburukira kwamuri ikoko. Basa ringamirireiko ini ndichirisiya ndichimbouya kwamuri?" Vakatuma shoko rimwe chetero kwandiri runa rwose, asi ndakavapindura zvimwe chetezvo nguva dzose. Zvino Sanibharati akatuma zvemuranda wake kwandiri kechishanu neshoko rimwe chetero netsamba mumaoko ake yakanga isina kunamwa. Yakanga yakanyorwa zvinoti, "Pakati pamarudzi zvinotaurwa kuti, uye Geshemu anotiwo ichokwadi, iwe navaJudha muri kurangana kumukira mambo, ndokusaka muri kuvaka rusvingo. Pamusoro pezvo, iwe wava kuda kuva mambo wavo sokutaurwa kwazvo, uye wakatogadza vaprofita kuti vataure pamusoro pako muJerusarema vachiti, 'MuJudha mava namambo.' Zvino nyaya iyi ichasvika kuna mambo, saka uya titaurirane." Ndakatumira mhinduro kwaari ndikati, "Hapana chinhu chakaita sechauri kutaura chiri kuitika. Ndiwe uri kungozvifunga mumusoro mako." Vose vaingoedza kutivhundutsira vachiti mumwoyo yavo, "Maoko avo achaneta nebasa uye harizoperi." Asi ndakanyengetera ndikati, "Simbisai maoko angu zvino." Rimwe zuva ndakaenda kumba kwaShemaya mwanakomana waDheraya, mwanakomana waMehetabheri, uyo akanga azvipfigira mumba make. Iye akati, "Ngatisangane mumba yaMwari mukati metemberi tigopfiga mikova yetemberi, nokuti kuna varume vari kuuya kuzokuuraya. Panguva dzousiku vari kuuya kuzokuuraya." Asi ini ndakati kwaari, "Murume akaita seni angatiza here? Uye munhu akaita seni angatizira mutemberi kuti aponese upenyu hwake here? Handidi kuenda ini." Ndakaona kuti Mwari akanga asina kumutuma, asi kuti aiprofita zvakaipa pamusoro pangu, nokuti akanga atengwa naTobhia naSanibharati. Akanga atengwa kuti azondivhundutsira kuitira kuti ndiite chivi nokuita izvi, uye ipapo vagondipa zita rakaipa kuti vandisvibise. Haiwa Mwari wangu, rangarirai henyu Tobhia naSanibharati nokuda kwezvavaiita. Rangarirayo muprofitakadzi Noadhia uye noruzhinji rwavaprofita avo vanga vachiedza kundivhundutsa." Naizvozvo rusvingo rwakapera nezuva ramakumi maviri namashanu romwedzi waEruri, mumazuva makumi mashanu namaviri. Vavengi vedu vose vakati vanzwa izvi, marudzi ose akatipoteredza akatya uye vakaora mwoyo, nokuti vakaona kuti basa iri rakanga raitwa norubatsiro rwaMwari wedu. Uyezve mumazuva iwayo vakuru veJudha vaitumira matsamba akawanda kuna Tobhia, uye mhinduro dzaibva kuna Tobhia dzairamba dzichiuya kwavari, nokuti vazhinji muJudha vakanga vaita mhiko pasi pake, sezvo akanga ari mukuasha kuna Shekania mwanakomana waAra, uye mwanakomana wake Johanani akanga akawana mwanasikana waMeshurami mwanakomana waBherekia. Pamusoro paizvozvo vairamba vachingondiudza mabasa ake akanaka, uye iwo vachizomuudzawo zvandinenge ndataura. Uye Tobhia akatumira matsamba okundivhundutsira. Nehemia, chitsauko chenomwe. Mushure mokunge rusvingo rwavakwa uye ndaisa makonhi panzvimbo dzavo, varindi vemikova, vaimbi navarevhi vakagadzwa. Ndakagadza Hanani hama yangu kuti ave mutariri weJerusarema, naHananiya kuti ave mukuru wepanhare, nokuti aiva munhu anokudzwa uye aitya Mwari kupinda zvingaitwa noruzhinji rwavanhu. Ndakati kwavari, "Masuo eJerusarema asazarurwa kusvikira zuva rava kupisa." Panguva iyo vachengeti vamasuo vanenge vachiri kupa basa, vaite kuti vapfige makoni, vaise mazariro, uyezve mugadze vagari vomuJerusarema savarindi, vamwe panzvimbo dzavo dzokurinda, vamwe pedyo nedzimba dzavo. Zvino guta rakanga rakakura uye rakapamhama, asi maingova navanhu vashoma mariri, uye dzimba dzakanga dzisati dzavakwazve. Saka Mwari akaisa mumwoyo mangu kuti ndiunganidze vakuru navabati uye navamwe vanhu vose kuti vanyoreswe nemhuri dzavo. Ndakawana zvinyorwa zvemhuri dzaavo vakava vokutanga kudzokera. Izvi ndizvo zvandakawana zvakanyorwamo.
Ava ndivo vanhu vedunhu vakabudiswa pautapwa vakatapwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi. Vakadzokerazve kuJerusarema nokuJudha, mumwe nomumwe kuguta rake, vari pamwe chete naZerubhabheri, Jeshua, Nehemia, Azaria, Naraamia, Nahamani, Modhekai, Bhirishani, Misipereti, Bhigivhai, Nehumi naBhaana. Mazita avarume veJerusarema: zvizvarwa zvaParoshi zviuru zviviri nezana namakumi manomwe navaviri, zvaShefatia mazana matatu namakumi manomwe navaviri, zvaAra mazana matanhatu namakumi mashanu navaviri, zvaPahati Moabhu kubudikidza nokuna Jeshua naJoabhu zviuru zviviri namazana masere ane gumi navasere, zvaEramu chiuru chimwe china mazana maviri namakumi mashanu navana, zvaZatu mazana masere namakumi mana navashanu, zvaZakai mazana manomwe namakumi matanhatu, zvaBhinui mazana matanhatu namakumi mana navasere, zvaBhebhai mazana matanhatu namakumi maviri navasere, zvaAzigadhi zviuru zviviri namazana matatu namakumi maviri navaviri, zvaAdhonikami mazana matanhatu namakumi matanhatu navanomwe, zvaBhigivhai zviuru zviviri zvina makumi matanhatu navanomwe, zvaAdhini mazana matanhatu namakumi mashanu navashanu, zvaAteri kubudikidza naHezekia makumi mapfumbamwe navasere, zvaHashumi mazana matatu namakumi maviri navasere, zvaBhezai mazana matatu namakumi maviri navana, zvaHarifi zana negumi navaviri, zvaGibheoni makumi mapfumbamwe navashanu, varume veBheterehema neNetofa zana namakumi masere navasere, vokuAnatoti zana namakumi maviri navasere, vokuBheti Azimavheti makumi mana navaviri, vokuKiriati Jearimu, Kefira neBheeroti mazana manomwe namakumi mana navatatu, vokuRama neGebha mazana matanhatu namakumi maviri nomumwe chete, vokuMikimashi zana namakumi maviri navaviri, vokuBheteri neAi zana namakumi maviri navatatu, vokune rimwe Nebho makumi mashanu navaviri, vokune rimwe Eramu chiuru mazana maviri namakumi mashanu navana, vokuHarimu mazana matatu ana makumi maviri, vokuJeriko mazana matatu namakumi mana navashanu, vokuRodhi Hadhidhi neOno mazana manomwe namakumi maviri nomumwe chete, vokuSenaya zviuru zvitatu mazana mapfumbamwe namakumi matatu, vaprista zvizvarwa zvaJedhaya kubudikidza nokumhuri yaJeshua mazana mapfumbamwe namakumi manomwe navatatu, zvaImeri chiuru chimwe chete namakumi mashanu navaviri, zvaPashuri chiuru chimwe chete namazana maviri namakumi mana navanomwe, zvaHarumi chiuru chimwe chine gumi navanomwe, vaRevhi zvizvarwa zvaJeshua kubudikidza naKadhimieri nokumhuri yaHadhovhia vaiva makumi manomwe navana, vaimbi zvizvarwa zvaAsafi zana namakumi mana navasere, varindi vamasuo zvizvarwa zvaSherumi, Ateri, Tarimoni, Akubhi, Hatita naShobhai zana namakumi matatu navasere, vashandi vomutemberi zvizvarwa zvaZiya, Hasufa, Tabhoati, Kerosi, Siya, Padhoni, Rebhana, Agabha, Sharimai, Hanani, Gidheri, Gehari, Reaya, Rezini, Nekodha, Gazamu, Uza, Peseya, Bhesai, Meunimi, Nefusimu, Bhakuki, Hakufa, Harihuri, Bhazuruti, Mehidha, Harisha, Bharikosi, Sisera, Tema, Nezia naHatifa, zvizvarwa zvavaranda vaSoromoni, zvizvarwa zvaSotai, Sofereti, Peridha, Jaara, Dharikoni, Gidheri, Shefatia, Hatiri, Pokereti, Hazebhaimu naAmoni, vashandi vomutemberi nezvizvarwa zvavaranda vaSoromoni mazana matatu namakumi mapfumbamwe navaviri. Ava vanotevera vaibva kumaguta okuTerimera, Teri, Harisha, Kerubhi, Adhoni neImeri, asi vakanga vasingagoni kuratidza kuti zvizvarwa zvavo zvaibva mumhuri yaIsraeri. Zvizvarwa zvaDheraya, Tobhia naNekodha zvaiva mazana matanhatu namakumi mana navaviri, uye vaibva pakati pavaprista zvizvarwa zvaHobhaya, Hakozi naBharizirai, murume akanga awana mwanasikana waBharizirai muGireadhi uye aidaidzwa nezita iroro. Ava vakatsvaka zvinyorwa zvemhuri dzavo asi vakazvishaya, nokudaro vakabviswa kubva kuvaprista savasina kuchena. Naizvozvo mubati akavarayira kuti vasadya zvokudya zvipi zvazvo zvakanatswa kusvikira kwava nomuprista anoshumira neUrimi neTumimi. Ungano yose yaiva navanhu zviuru makumi mana navaviri ane mazana matatu namakumi matanhatu, pasina varanda vavo navarandakadzi vavo, vaisvika zviuru zvinomwe namazana matatu ana makumi matatu navanomwe, uye vaivazve navarume navakadzi vaiva vaimbi vaisvika mazana maviri namakumi mana navashanu. Paiva namazana manomwe namakumi matatu namatanhatu amabhiza uye manyurusi mazana maviri namakumi mana nemashanu, mazana mana namakumi matatu namashanu engamera, uye zviuru zvitanhatu zvina mazana manomwe namakumi maviri zvembongoro. Vamwe vakuru vemhuri vakabatsira pabasa. Mubati akaisa madhirakema egoridhe chiuru muchivigiro chepfuma nemidziyo makumi mashanu nenhumbi dzavaprista mazana mashanu namakumi matatu. Vamwe vakuru vemhuri vakaisa muchivigiro chepfuma zviuru makumi maviri zvamadhirakema egoridhe kuitira basa, mamina esirivha zviuru zviviri namazana maviri. Uwandu hwezvakapiwa navanhu vose vose hwaiva zviuru makumi maviri zvamadhirakema egoridhe nezviuru zviviri zvamamina esirivha uye nenhumbi dzavaprista dzinosvika makumi matanhatu nenomwe. Vaprista, vaRevhi, varindi vemikova, vaimbi navabati vomutemberi pamwe chete navamwe pakati poruzhinji rwavaIsraeri vakandogara mumaguta avo.
Nehemia, chitsauko chesere. Zvino mwedzi wechinomwe wakati wasvika uye vaIsraeri vagara mumaguta avo, vanhu vose vakaungana vakaita somunhu mumwe pachivara chakatarisana nesuo remvura, vakakumbira Ezira munyori kuti auye nebhuku romurayiro waMozisi wakanga warayirwa naJehovha kuvaIsraeri. Naizvozvo pazuva rokutanga romwedzi wechinomwe, Ezira muprista akauya nomurayiro pamberi peungano yaiva yavarume navakadzi navose vaigona kunzwisisa. Akauverenga nenzwi guru kubva mangwanani kusvikira masikati. Akatarisa chivara chaiva pamberi pesuo remvura, pamberi pavarume navakadzi navose vaigona kunzwisisa, uye vanhu vose vakateerera zvikuru kubhuku romurayiro. Ezira munyori akamira panzvimbo yakakwirira yakanga yavakwa namatanda yavakirwa izvozvo. Kurutivi rwake rworudyi kwaiva kwakamira Matitia, Shema, Anania, Uria, Hirikia naMaaseya, uye kuruboshwe rwake kwaiva naPedhaya, Mishaeri, Mirikia, Hashumi, Hashibhadhana, Zekaria naMeshurami. Ezira akazorora bhuku, vanhu vose vaigona kumuona nokuti akanga akamira pakakwirira, uye paakarizarura, vanhu vose vakasimuka. Ezira akarumbidza Jehovha Mwari mukuru, uye vanhu vose vakasimudza maoko avo vakapindura vachiti ameni, ameni. Ipapo vakakotamira pasi vakanamata Jehovha zviso zvavo zvakatsikitsira pasi. VaRevhi vaiti Jeshua, Bhani, Sherebhia, Jamini, Akubhi, Shabhetai, Hodhia, Maaseya, Kerita, Azaria, Jozabhadhi, Hanani naPeraya vakadzidzisa vanhu murayiro. Vanhu vamire ipapo vakaverenga kubva mubhuku romurayiro waMwari vachiisa pachena nokutsanangura zvazvaireva kuitira kuti vanhu vanzwisise zvaiverengwa. Ipapo Nehemia mubati, Ezira muprista nomunyori navaRevhi vairayira vanhu vakati kwavari vose, zuva iri idzvene kuna Jehovha Mwari wenyu. Musachema kana kuungudza, nokuti vanhu vose vainge vachichema pavaiteerera kumashoko omurayiro. Nehemia akati kwavari, endai munodya muno mufaro zvokudya zvamunoda nezvokunwa zvinotapira, mugotumirawo zvimwe kuna avo vasina chavakagadzirira. Zuva ranhasi idzvene kuna Ishe wedu, musazvidya mwoyo, nokuti mufaro waJehovha ndiro simba renyu. VaRevhi vakanyaradza vanhu vose vakati, nyararai, nokuti iri izuva dzvene, musazvidya mwoyo. Ipapo vanhu vose vakabva vaenda kundodya kunokunwa nokutumira migove yezvokudya vachipembera nomufaro mukuru, nokuti vakanga vanzwisisa zvino mashoko avakanga avaudzwa. Pazuva rechipiri romwedzi, vakuru vemhuri pamwe chete navaprista navaRevhi vakaungana vakakomberedza Ezira munyori kuti vateerere kumashoko omurayiro. Vakawana zvakanga zvakanyorwa mumurayiro
zvakanga zvarayirwa naJehovha kubudikidza naMozisi zvokuti vaIsraeri vaizogara mumatumba panguva dzomutambo womwedzi wechinomwe, uye kuti vaifanira kuparidza shoko iri nokuriparidzira mumaguta avo ose nomuJerusarema vachiti, “Endai munyika yezvikomo muuye namapazi omuorivhi nemiti yemiorivhi yomusango neomukonachando nemichindwe nemiti yemimvuri kuti muite matumba sezvazvakanyorwa.” Naizvozvo vanhu vakabuda vakanouya namapazi vakazvivakira matumba pamusoro pamatenga avo nomuminhanga yavo nomumavazhe eimba yaMwari uye napachivara pasuo remvura uye napasuo raEfuremu. Ungano yose yakanga yadzoka kuutapwa yakavaka matumba ikagaramo. Kubva pamazuva aJoshua mwanakomana waNuni kusvikira pazuva iroro, vaIsraeri havana kumbopemberera saizvozvi, uye mufaro wavo waiva mukuru kwazvo. Zuva rimwe nerimwe kubva pazuva rokutanga kusvikira pane rokupedzisira, Ezira akaverenga kubva mubhuku romurayiro waMwari. Vakapemberera mutambo kwamazuva manomwe, uye pazuva rorusere maererano nezvakanga zvarayirwa pakava neungano ipapo.
Nehemia, chitsauko chepfumbamwe. Pazuva ramakumi maviri namana romwedzi iwoyo, vaIsraeri vakaungana pamwe chete vachizvinyima zvokudya, vakapfeka masaga uye vaine guruva pamisoro yavo. Avo vaiva zvizvarwa zvavaIsraeri vakazvitsaura kubva pakati pavatorwa vose. Vakamira panzvimbo dzavo vakareurura zvivi zvavo nezvitadzo zvavo. Vakamira pavakanga vari ndokuverenga kubva mubhuku romurayiro waJehovha Mwari wavo kwechikamu chimwe chete muzvina chezuva, ndokupedzazve chimwe chikamu chimwe chete muzvina chezuva vachireurura uye vachinamata Jehovha Mwari wavo. VaRevhi vaiti Jeshua, Bhani, Kadhimieri, Shebhania, Bhuni, Sherebhia, Bhani naKenani vakamira pakakwirira vakadanidzira nenzwi guru kuna Jehovha Mwari wavo. Ipapo vaRevhi vaiti Jeshua, Kadhimieri, Bhani, Hashabhinea, Sherebhia, Hodhia, Shebhania naPetahia vakati, “Simukai murumbidze Jehovha Mwari wenyu anogara nokusingaperi-peri. Zita renyu rinobwinya ngariropafadzwe pamusoro pamakomborero nerumbidzo dzose. Imi moga ndimi Jehovha, makaita moga matenga kunyange nokudenga-denga uye nenyeredzi zhinji dzose, nyika nezvose zviri pamusoro payo, makungwa nezvose zviri mairi. Munopa upenyu kuzvinhu zvose, uye zvose zviri kudenga zvinokunamatai. Ndimi Jehovha Mwari, makasarudza Abhurahama mukamubudisa kubva muIjipiti, mukamubudisa kubva munyika yeUri yavaKaradhea, mukamutumidza kuti Abhurahama. Makawana mwoyo wake wakatendeka kwamuri, uye makaita sungano naye kuti mupe kuzvizvarwa zvake nyika yavaKenani, vaHiti, vaAmori, vaPerezi, vaJebhusi navaGirigashi. Makachengeta vimbiso yenyu nokuti makarurama. Makaona kutambudzika kwamadzitateguru edu muIjipiti, mukanzwa kuchema kwavo pagungwa dzvuku. Makatuma zviratidzo nezvishamiso kuna Faro navabati vake uye navanhu vose venyika yake, nokuti maiziva kuti vaIjipita vaizvikudza sei pamabatiro avakavaita. Makaitira zita renyu mukurumbira uripo nanhasi. Makapamura gungwa pamberi pavo, naizvozvo vakayambuka napasi pakaoma, asi makamedza vaivatevera kwakadzika sedombo mumvura ine simba. Makavatungamirira neshongwe yegore masikati, mukavatungamirira usiku neshongwe yomoto kuti vavhenekerwe munzira yavaizofamba nayo. Makaburuka pagomo reSinai mukataura navo kubva kudenga. Makavapa mitemo nemirayiro yakarurama neyakanaka, uye mitemo nezvakarayirwa zvakanaka. Makavazivisa sabata renyu dzvene mukavapa zvamakarayira, mitemo nemirayiro kubudikidza nomuranda wenyu Mozisi. Vari pakati penzara, makavapa chingwa chaibva kudenga, uye pavakanzwa nyota, makavapa mvura yakabva padombo. Makavaudza kuti vapinde kundotora nyika yamakanga mapika noruoko rwakasimudzwa kuti muvape, asi ivo madzitateguru edu vakava namanyawi uye nemitsipa mikukutu, vakasateerera zvamakavarayira. Vakaramba kuteerera uye vakasarangarira zvishamiso zvamakaita pakati pavo. Vakava nemitsipa mikukutu, uye pakumukira kwavo vakagadza mutungamiri kuti vadzokerezve kuutapwa hwavo. Asi imi muri Mwari anokanganwira, ane nyasha nengoni, anononoka kutsamwa uye azere norudo. Naizvozvo hamuna kuvasiya, kunyange zvavo vakazviitira chifananidzo chemhuru vachiti, “Uyu ndiye Mwari wenyu akakubudisai kubva muIjipiti.”
kana pavakamhura zvinonyangadza kwazvo. Nokuda kwengoni dzenyu huru hamuna kuvasiya mugwenga. Shongwe yegore haina kurega kuvatungamirira masikati panzira yavo. Shongwe yomoto haina kurega kuvavhenekera usiku panzira yavaifanira kufamba nayo. Makavapa mweya wenyu wakanaka kuti uvarayire. Hamuna kuvanyima mana yenyu, uye panyota yavo makavapa mvura. Makavararamisa kwamakore makumi mana mugwenga. Havana chavakashayiwa, nguo dzavo hadzina kubvaruka, uye makumbo avo haana kuzvimba. Makavapa ushe nendudzi, mukavapa nyika yose kusvika kumagumo ayo. Vakatora nyika yaSihoni mambo weHeshibhoni nenyika yaOgi mambo weBhashani. Makaita kuti vana vavo vawande senyeredzi dziri mudenga. Mukavauyisa kunyika yamakaudza madzibaba avo kuti vapinde vaitore. Vanakomana vavo vakapinda vakatora nyika. Makakunda vaKenani pamberi pavo vaigara munyika iyo. Makapa vaKenani kwavari pamwe chete namadzimambo avo uye navanhu vomunyika kuti vaite zvavanoda navo. Vakapamba maguta akakombwa nenyika ine ivhu rakanaka. Vakatora dzimba dzakanga dzakazara nemhando dzose dzezvinhu zvakanaka, matsime akacherwa kare, minda yemizambiringa, minda yemiorivhi nemiti yemichero yakawanda. Vakadya vakaguta vakava vakagwinya kwazvo. Vakafara muukuru hwokunaka kwenyu, asi havana kuteerera uye vakakumukirai. Vakafuratira murayiro wenyu, vakauraya vaprofita venyu vaivarayira kuti vadzokere kwamuri. Vakamhura zvainyadza kwazvo. Naizvozvo makavaisa kuvavengi vavo, avo vakavadzvinyirira. Asi pavakanga vava kudzvinyirirwa, vakachema kwamuri makavanzwa muri kudenga, uye nengoni dzenyu huru makavapa vadzikinuri vakavarwira kubva mumaoko avavengi vavo. Asi pavakangowana zororo, vakaitazve zvakaipa pamberi penyu. Ipapo makavasiya mumaoko avavengi vavo kuti vatongwe. Zvino vakati vachemazve kwamuri, makavanzwa muri kudenga nengoni dzenyu, makavarwira nenguva nenguva. Makavayambira kuti vadzokere kumurayiro wenyu, asi ivo vakazvikudza vakasateerera kurayira kwenyu. Vakatadza pane zvemirayiro izvo zvinoraramisa munhu kana akazviteerera. Nokusindimara kwavo vakakufuratirai. Vakaomesa mitsipa yavo uye vakaramba kuteerera. Makava nomwoyo murefu navo kwamakore mazhinji. Makavayambira nomweya wenyu kubudikidza navaprofita venyu. Kunyange zvakadaro havana kuita hanya. Saka makavapa kuvanhu vakavakidzana navo, asi netsitsi dzenyu huru hamuna kuvaparadza kana kuvarasa, nokuti muri Mwari ane nyasha netsitsi. Naizvozvo zvino, imi Mwari wedu mukuru, ane simba uye Mwari anotyisa, anochengeta sungano yake yorudo. Matambudziko aya ose ngaarege kuva madiki pamberi penyu. Matambudziko akauya pamusoro pedu napamusoro pamadzimambo edu navatungamiri, napamusoro pavaprista vedu navaprofita, pamusoro pamadzibaba edu navanhu vose, kubva pamazuva amadzimambo avaAsiria kusvikira nhasi. Pane zvakaitika kwatiri, imi makanga makarurama, makanga makatendeka, asi isu takaita zvakaipa. Madzimambo edu navatungamiri vedu, vaprista vedu namadzibaba edu havana kutevera murayiro wenyu, havana kuita hanya nokurayira kwenyu kana yambiro dzamakavapa. Kunyange pavakanga vachibata ushe hwavo, vachifarira kunaka kwenyu kukuru kwavari munyika yamakavapa, munyika yakakura uye ine ivhu rakanaka, havana kukushumirai kana kusiya nzira dzavo dzakaipa. Asi tarirai, tava nhapwa nhasi, nhapwa munyika yamakapa madzitateguru edu kuti vatye zvibereko zvayo uye nezvimwe zvakanaka zvainobereka. Nokuda kwezvivi zvedu, zvibereko zvayo zvizhinji zvava kuenda kumadzimambo amakaisa pamusoro pedu, vane simba pamusoro pemiviri yedu uye vanoita zvavanoda nemombe dzedu. Tiri pakutambudzika kukuru. Nokuda kwezvose izvi, tiri kuita chitenderano chakasimba tichichinyora. Vatungamiri vedu, varevhi vedu navaprista vedu vachaisa chisimbiso chavo pachiri.
Nehemaya chitsauko chegumi. Zvino avo vakaisa chisimbiso ndeava: Nehemaya mubati, mwanakomana waHakaria, Zedhekia, Seraya, Azaria, Jeremaya, Pashuri, Amaria, Marakia, Hakushi, Shebania, Maruki, Harimu, Meremoti, Obadia, Danieri, Ginetoni, Baruki, Meshurami, Abija, Mijamini, Maazia, Barigai naShemaya. Ava ndivo vaiva vaprista, varevhi vaiti Jeshua mwanakomana waAzania, Binui wokuvanakomana vaHenadhadhi, Kadhimieri nehama dzavo, Shebania, Hodhia, Kerita, Peraya, Hanani, Mika, Rehobhi, Hashabhia, Zakuri naSherebhia, Shebhania, Hodhia, Bhani naBheninu. Vatungamiri vavanhu vaiva ava: Paroshi, Pahati-Moabhu, Eramu, Zatu, Bhani, Bhuni, Azigadhi, Bhebhai, Adhoniya, Bhigivhai, Hadhini, Ateri, Hezekia, Azuri, Hodhia, Hashumi, Bhezai, Harifi, Anatoti, Nebhai, Magipiashi, Meshurami, Heziri, Meshezabheri, Zadhoki, Jadhua, Peratia, Hanani, Anaya, Hoshia, Hananiya, Hashubhi, Harosheshi, Piriha, Shobeki, Reumi, Hashabhina, Maaseya, Ahia, Hanani, Anani, Maruki, Harimi, Nabhaana uye vamwe vanhu vose, vaiti, vaprista, vaRevhi, vachengeti vemikova, vaimbi, vashandi vomutemberi navose vakazvitsaura kubva kuvanhu vakavakidzana navo nokuda kumurayiro waMwari, pamwe chete navakadzi vavo navanakomana vavo vose navanasikana vavo vose vaigona kunzwisisa. Zvino ava vose vakabatana pamwe chete nehama dzavo ivo vakuru uye vakazvisunga nechituko nemhiko kuti vatevere murayiro waMwari wakapiwa kubudikidza naMozisi muranda waMwari, uye kuti vachenjerere kuteerera zvose zvakarayirwa nezvakatemwa uye nemitemo yaJehovha Ishe wedu. Tinovimbisa kuti hatizopa vanasikana vedu kuti vawanikwe navanhu vakatipoteredza, kana kutorera vanakomana vedu vanasikana vavo, kana vanhu vatakavakidzana navo vakauya nezvokutengesa kana zviyo kuzotitengesera nesabata. Hatizovatengeri nomusi weSabata kana pazuva ripi zvaro dzvene. Pagore rechinomwe roga roga ticharegedza kushanda muminda uye tichadzima zvikwereti zvose. Tinozvipira kuita zvakarayirwa kuti tipe chikamu chimwe chete kubva muzvitatu cheshekeri gore negore kushumiro yeimba yaMwari wedu, kuchingwa chakaiswa patafura, kuzvipiriso zvenguva nenguva nezviyo, nezvipiriso zvinopiswa nomoto, kuzvipiriso zvinopiwa pamasabata nokumitambo yokugara kumwedzi uye nokumitambo yakatarwa, kuzvipiriso zvitsvene, kuzvipiriso zvechivi zvokuyananisira Israeri nokumabasa ose omuimba yaMwari. Isu vaprista navarevhi uye navanhu takanda mijenya kuti tione kuti mhuri imwe neimwe yedu inouya rini kuimba yaJehovha Mwari wedu nechipo chehuni dzinopiswa paaritari yaJehovha Mwari wedu panguva yakatarwa gore negore, sezvazvakanyorwa mumurayiro. Tazvipirazve pabasa rokuuya kuimba yaJehovha nezvibereko zvokutanga zvezviyo nezvemiti yemichero yose gore negore. Tichauya namatangwe avanakomana vedu neemombe dzedu neezvipfuwo zvedu neemakwai edu kuimba yaMwari wedu nokuvaprista vanoshumira imomo, sezvazvakanyorwa mumurayiro. Pamusoro pezvo tichauyisa kumatura eimba yaMwari wedu nokuvaprista zvibereko zvokutanga zvevhu, zvipiriso zvedu zvezviyo nezvemiti yose yemichero nezvewaini yedu itsva uye namafuta, uye tichauyisa chegumi chezviyo zvedu kuvaRevhi, nokuti vaRevhi ndivo vanounganidza zvegumi mumaguta ose atinoshanda. Muprista worudzi rwaAroni anofanira kuenda navaRevhi pavanogamuchira zvegumi, uye vaRevhi vanofanira kuuya nechegumi chezvegumi kuimba yaMwari wedu kumatura eimba yepfuma. Vanhu vaIsraeri pamwe chete navaRevhi vanofanira kuuya nezvipo zvavo zvezviyo newaini itsva uye namafuta kumatura kunochengeterwa midziyo yose yenzvimbo tsvene uye kunogara vaprista vanoshumira navarindi vemikova navaimbi. Hatizoshayi hanya neimba yaMwari wedu.
Nehemaya chitsauko chegumi neimwe. Zvino vatungamiri vavanhu vakagara muJerusarema uye vamwe vanhu vose vakakanda mijenya kuti vasarudze mumwe chete kubva mugumi roga roga kuti andogara muJerusarema, guta dzvene, kwozoti vapfumbamwe vanenge vasara vachizogara mumaguta avo pachavo. Vanhu vakarumbidza varume vose vakanga vazvipira kugara muJerusarema. Ava ndivo vakuru vamatunhu vakandogara muJerusarema. Zvino vamwe vavaIsraeri, vaprista, vaRevhi, vashandi vomutemberi nezvizvarwa zvavaranda vaSoromoni vakagara mumaguta aJudha, mumwe nomumwe panzvimbo yake mumaguta akasiyana-siyana. Kwozoti vamwe vanhu vaiva vokwaJudha, vokwaBhenjamini, vakagara muJerusarema. Vaibva kuzvizvarwa zvaJudha vaiti Ataya mwanakomana waUzia, mwanakomana waZekaria, mwanakomana waAmaria, mwanakomana waShefatia, mwanakomana waMaharareiri, chizvarwa chaPerezi, naMaaseya mwanakomana waBharuki, mwanakomana waKorihoze, mwanakomana waHazaya, mwanakomana waAdhaya, mwanakomana waJoyaribhi, mwanakomana waZekaria, chizvarwa chaShera, zvizvarwa zvaPerezi, avo vaigara muJerusarema vaiva mazana mana namakumi matanhatu navasere vaiva varume voumhare. Vaibva kuzvizvarwa zvaBhenjamini vaiti Saru mwanakomana waMeshurami, mwanakomana waJoedhi, mwanakomana waPedhaya, mwanakomana waKoraya, mwanakomana waMaaseya, mwanakomana waItieri, mwanakomana waJeshaya, nevaimutevera vaiti Gabhai naSarai vaiva varume vanosvika mazana mapfumbamwe namakumi maviri navasere. Joere mwanakomana waZikiri akanga ari mukuru wavo, uye Judha mwanakomana waHasenuya aiva pamusoro pedunhu rechipiri reguta. Vaibva kuvaprista ndeava: Jedhaya mwanakomana waJoyaribhi naJakini, Seraya mwanakomana waHirikia, mwanakomana waMeshurami, mwanakomana waZadhoki, mwanakomana waMerayoti, mwanakomana waAhitubhi, mutariri weimba yaMwari, nehama dzavo, avo vakaenderera mberi nebasa retemberi, vaiva varume vaiva mazana masere namakumi maviri navaviri, naAdhaya mwanakomana waJerohamu, mwanakomana waPeraria, mwanakomana waOmuzi, mwanakomana waZekaria, mwanakomana waPashuri, mwanakomana waMarikiya, nehama dzake, vaiva vakuru vedzimba, varume mazana maviri namakumi mana navaviri, naAmashisai mwanakomana waImeri nehama dzake, vaiva varume voumhare zana namakumi maviri navasere. Mutariri wavo mukuru aiva Zadhidhieri mwanakomana waHagedhorimi. Vaibva kuvaRevhi ndeava: Shemaya mwanakomana waHashubhi, mwanakomana waAzirikami, mwanakomana waHashabhia, mwanakomana waBhuni, Shabhetai naJozabhadhi vari vaviri vaiva vakuru vavaRevhi vari vatariri vamabasa okunze kweimba yaMwari. Matania mwanakomana waMika, mwanakomana waZabhidhi, mwanakomana waAsafi mukuru aitungamirira pakuvonga nokunyengetera. Pakubhukia aiva wechipiri paukuru pakati pehama dzake. NaAbhudha mwanakomana waShamua, mwanakomana waGarari, mwanakomana waJedhetuni. VaRevhi vaiva muguta dzvene vaisvika mazana maviri namakumi masere navana. Vachengeti vamasuo Akubhi naTarimoni nehama dzavo ndivo vaichengeta masuo, varume vaisvika zana namakumi manomwe navaviri. Vamwe vaIsraeri vose navaprista navaRevhi vaiva mumaguta ose eJudha, mumwe nomumwe panhaka yake. Vashandi vomutemberi vaigara pamusoro pegomo reOferi, uye Ziya naGishipa ndivo vaiva vatungamiri vavo. Mutariri mukuru wavaRevhi muJerusarema aiva Uzi mwanakomana waBhani, mwanakomana waHashabhia, mwanakomana waMatania, mwanakomana waMika. Uzi aiva mumwe wezvizvarwa zvaAsafi, vaiva vaimbi vari vabati veshumiro yeimba yaMwari. Vaimbi vaiva pasi pomutemo wamambo waivataurira zvokuita zuva nezuva. Petahia mwanakomana waMeshezabheri, mumwe wezvizvarwa zvaZera, mwanakomana waJudha, aiva mubati wamambo panyaya dzose dzavanhu, kana iri misha neminda yavo. Vanhu vokwaJudha vakagara muKiriati Abha mumaruva akaripoteredza, muDhibhoni mumaruva aro, muJekabhizeri nemisha yaro, muJeshua, muMoradha nomuBheti Pereti nomuHazari Shuari nomuBheerishebha namaruva aro, nomuZikiragi nomuMekona namaruva aro, muEni Rimoni nomuZora nomuJarimuti, Zanoa neAdhurami nemisha yawo, muRakishi neminda yaro, nomuAzeka namaruva aro. Naizvozvo vakanga vagere munzvimbo yose kuBheerishebha kusvikira kumupata weHinomi. Zvizvarwa zvaBhenjamini zvaibva kuGebha zvakagara muMikinashi neAhija neBheteri namaruva acho, muAnatoti neNobhi neAnania, muHazori neRama neGitaimi, muHadhidhi Zebhoimi neNebharati, muRodhi neOno nomumupata weMhizha. Mamwe mapoka avaRevhi vokwaJudha akandogara muBhenjamini.
Nehemaya chitsauko chegumi nembiri. Zvino ava ndivo vaprista navaRevhi vakadzokera naZorubhabheri mwanakomana waShearitieri naJeshua, Seraya, Jeremaya naEzira, Amaria, Maruki, Hatushi, Shekania, Rehumi, Meremoti, Ido, Ginetoni, Abhija, Mijamini, Moadhia, Biriga, Shemia, Joirabhi naJedhaya, Saru, Amoki, Hirikia naJedhaya. Ava ndivo vaiva vatungamiri vavaprista pamwe chete nehama dzavo pamazuva aJeshua. VaRevhi vaiti Jeshua, Bhinui, Kadhimieri,
Sherebhia, Judha uyewo naMatania pamwe chete nehama dzake, aiva mukuru wenziyo dzokuvonga. Bhakibhukia naUni nehama dzavo vakamira vakatarisana navo mushumiro. Jeshua aiva baba vaJoyakimu, Joyakimu aiva baba vaEriashibhi, Eriashibhi ari baba vaJoyadha, Joyadha baba vaJonatani uye Jonatani baba vaJadhua. Ava ndivo vaiva vakuru vedzimba dzavaprista pamazuva aJoyakimu: wokwaSeraya aiva Meraya, wokwaJeremia aiva Hanania, wokwaEzira aiva Meshurami, wokwaAmaria aiva Jehohanani, wokwaMaruki aiva Jonatani, wokwaShekania aiva Josefa, wokwaHarimu aiva Adhina, wokwaMeremoti aiva Herikia, wokwaIdho aiva Zekaria, wokwaGinetoni aiva Meshurami, wokwaAbhija aiva Zikiri, wokwaMiniamini newokwaMoadhia aiva Piritai, wokwaBhiriga aiva Shamia, wokwaShemaya aiva Jehonatani, wokwaJoyaribhi aiva Metania, wokwaJedhaya aiva Uzi, wokwaSaru aiva Karai, wokwaAmoki aiva Ebheri, wokwaHirikia aiva Hashabhia, wokwaJedhaya aiva Netaneri. Vakuru vedzimba dzavaRevhi mumazuva aEriashibhi, Joyadha, Johanani naJadhua pamwe chete neavo vaiva vevaprista vakanyorwa mazita avo pamazuva okutonga kwaDhariasi muPezhia. Vakuru vedzimba pakati pezvizvarwa zvaRevhi kusvikira panguva yaJohanani mwanakomana Eriashibhi vakanyorwa mumabhuku enhoroondo. Zvino vatungamiri vavaRevhi vaiva Hashabhia, Sherebhia naJeshua mwanakomana waKadhimieri nehama dzavo, avo vaimira vakatarisana vachipa rumbidzo nokuvonga uye vachiita madzoro sezvazvakanga zvarayirwa naDhavhidhi munhu waMwari. Matania, Bhakibhukia, Dhadhia, Meshurami, Taramani naAkubhi vakanga vari varindi vemikova namatura vakashumira pamazuva aJehoyakimi mwanakomana waJeshua mwanakomana waJazodhaki nomumazuva aNehemaya mubati naEzira muprista nomunyori. Zvino pakukumikidzwa kurusvingo rweJerusarema, vaRevhi vakatsvakwa kwavaigara vakauyiswa kuJerusarema kuzopemberera kukumikidzwa uku nomufaro nenziyo dzokuvonga uye nokuimba vachiridza makandira nemitengeranwa nembira. Vaimbi vakaunganidzwa pamwe chete kubva kumatunhu akapoteredza Jerusarema nokumisha yavaNetofati nokuBheti Girigari uye kubva munzvimbo yeGebha neAzimavheti, nokuti vaimbi vakanga vazvivakira misha vakapoteredza Jerusarema. Zvino vaprista navaRevhi vakati vazvinatsa, vakanatsawo vanhu, mikova norusvingo. Ipapo ndakakwidza vatungamiri vavaJudha pamusoro porusvingo. Ndakarayirawo mapoka makuru maviri avaimbi kuti vavonge vachifamba mumudungwe. Rimwe boka rakafamba pamusoro porusvingo kurudyi rakananga kumukova wendove. Hoshaya nehafu yavatungamiri vaJudha vakavatevera pamwe chete naAzaria, Ezira, Mesharami, Judha, Bhenjamini, Shemaya naJeremaya pamwe chete navamwe vaprista vaiva nehwamanda uyewo naZekaria mwanakomana waJonatani mwanakomana waShemaya mwanakomana waMatania mwanakomana waMikaya mwanakomana waZakuri mwanakomana waAsafi nehama dzake vanaShemaya, Azareri, Mirarai, Girarai, Maai naNetaneri. Judha naHanani nemidziyo yokuimbisa yakarayirwa naDhavhidhi munhu waMwari. Ezira munyori akavatungamirira ari pamberi. Vakafamba napasuo retsime vakarurama kumatanho eguta raDhavhidhi napamukwidza wokurusvingo uye vakapfuura napamusoro peimba yaDhavhidhi vakananga kusuo remvura kumabvazuva. Rimwe boka ravaivonga rakaenda kuruboshwe, ini ndakavatevera pamwe chete nhafu yavanhu ndiri pamusoro porusvingo. Ndikapfuura napashongwe yechoto kusvikira kurusvingo rwakapamhama napamusoro pesuo raEfuremu, suo rekare, suo rehove, shongwe yaHananeri napashongwe yezana kusvikira pasuo ramakwai. Vakamira pasuo ravarindi. Naizvozvo mapoka maviri avavongi akamira muimba yaMwari, neni ndikaita saizvozvo pamwe chete nehafu yavabati navapristawo vana Eriakimi, Maaseya, Miniamini, Mikaya, Erioenai, Zekaria naHanania nehwamanda dzavo, uyewo Maaseya, Shemaya, Eriazari, Uzi, Jeonani, Marikiya, Eramu naEzeri. Vaimbi vakaimba vachitungamirirwa naJezi Rahiya. Pazuva iro vakabayira zvibayiro zvikuru vachifara kuti Mwari akanga avapa mufaro mukuru. Vakadzi navana vakafarawo, maungira omufaro waiva muJerusarema akanzwika kure kwazvo. Panguva iyoyo varume vakagadzwa kuva vatariri vamatura okuvigira zvaiunganidzwa, uye zvibereko zvokutanga nezvegumi vaifanira kuuya nezvaibva muminda yakapoteredza maguta kumatura okuvigira migove yakatarirwa vaprista navaRevhi nomurayiro, nokuti Judha yakafadzwa navaprista navaRevhi vaishumira. Vakaita shumiro yaMwari wavo neshumiro yokunatswa pamwe chete navaimbi navachengeti vamasuo, sezvazvakanga zvarayirwa naDhavhidhi mwanakomana wake Soromoni. Nokuti kare kare mumazuva aDhavhidhi naAsafi kwaiva navatungamiriri vavaimbi nezvenziyo dzokurumbidza nokuvonga Mwari. Saka mumazuva aZerubhabheri naNehemia vaIsraeri vose vaipa migove yezuva nezuva kuvaimbi navachengeti vamasuo. Vakatsaurawo mugove wavamwe vaRevhi, uye vaRevhi vaitsaurawo mugove wezvizvarwa zvaAroni.
Nehemia, chitsauko chegumi netatu. Pazuva iroro bhuku raMozisi rakaverengwa nenzwi guru vanhu vachizvinzwa, uye zvakawanikwa zvakanyorwa kuti muAmoni nomuMoabhu havabvumirwi kupinda muungano yaMwari, nokuti havana kundosangana navaIsraeri nezvokudya nemvura, asi vakavaripira Bharamu kuti avatuke. Kunyange zvakadaro, Mwari wedu akashandura kutuka kukava ropafadzo. Vanhu vakati vanzwa murayiro uyu, vakabvisa vose vakanga vari vatorwa pakuberekwa. Zvino zvisati zvaitika izvi, Eriashibhi muprista akanga agadzwa kuti ave mutariri wamatura okuvigira eimba yaMwari wedu. Akanga ane ukama hwepedyo naTobhia, uye akanga amugadzirira kamuri guru raimbochengeterwa zvipiriso zvezviyo nezvinonhuhwira, uye midziyo yetemberi nezvegumi zvezviyo, waini itsva namafuta akarayirwa kuti apiwe vaRevhi, vaimbi navachengeti vamasuo, uyewo nemigove yavaprista. Asi pazvaiitika zvose izvi, ndakanga ndisiri muJerusarema, nokuti mugore ramakumi matatu namaviri raAtazekisesi mambo weBhabhironi ndakanga ndadzokera kuna mambo. Mushure menguva yakati kuti ndakakumbira mvumo ndokudzokera kuJerusarema, ipapo ndakanzwa pamusoro pechinhu chakaipa chakanga chaitwa naEriashibhi, chokuti akagadzirira Tobhia kamuri muruvazhe rweimba yaMwari. Ndakashatirwa zvikuru ndokurasira kunze kwemba midziyo yose yaTobhia. Ndakarayira kuti makamuri acheneswe, ndokubva ndadzorera imomo midziyo yose yeimba yaMwari pamwe chete nezvipiriso zvezviyo nezvinonhuhwira. Ndakaonawo kuti vaRevhi vakanga vasina kupiwa migove yavo, uye kuti vaRevhi vose navaimbi vaiva nebasa rokushumira vakanga vadzokera kuminda yavo. Saka ndakatsiura vabati ndikavabvunza ndikati, imba yaMwari yashayirwa hanya neiko? Ipapo ndakavaunganidza pamwe chete ndikavadzosera kunzvimbo dzavo. VaJudha vose vakauya nezvegumi zvezviyo newaini itsva namafuta vakazviisa mumatura. Ndakaisa Sheramia muprista, Zadhoki munyori nomurevhi ainzi Pedhaya kuti vave vatariri vamatura, uye ndikaita kuti Hanania mwanakomana waZakuri mwanakomana waMatania ave mubatsiri wavo, nokuti varume ava vakaonekwa kuti vaiva vakavimbika, vaiva nebasa rokugovera hama dzavo migove yavo. Haiwa Mwari wangu, ndirangarireiwo nokuda kwaizvozvi, uye musadzima zvandakaita nokutendeka kuimba yaMwari wangu neshumiro yayo. Mumazuva iwayo ndakaona varume muJudha vachitsika zvisviniro zvewaini nomusi weSabata, vachiuya nezviyo vachizvikwidza pambongoro pamwe chete newaini, mazambiringa, maonde namarudzi ose emitoro. Vaiuya nezvinhu zvose izvi muJerusarema nomusi weSabata. Naizvozvo ndakavayambira kuti vasatengesa zvokudya pazuva iroro. Varume vaibva kuTire vaigara muJerusarema vaiuya nehove nemhando dzose dzezvokutengesa, vachizvitengesa muJerusarema kuvanhu veJudha nomusi weSabata. Ndakatsiura vakuru veJudha ndikati kwavari, chiiko ichi chinhu chakaipa chamunoita muchizvidza zuva reSabata? Ko, madzitateguru enyu haana kuita zvimwe chetezvo here, zvokuti Mwari wedu akazouyisa dambudziko iri pamusoro pedu napamusoro peguta rino? Zvino muri kumutsa hasha dzakawanda pamusoro paIsraeri nokuzvidza Sabata. Zvino mimvuri yezuva rovira yakati yafukidza masuo eJerusarema, Sabata risati rasvika, ndakarayira kuti mikova ipfigwe
uye kuti isazarurwa kusvikira Sabata rapfuura, ndakaisa vamwe vavaranda vangu pamasuo kuti kurege kuva nomutoro ungauyiswa mukati nomusi weSabata. Naizvozvo kamwe chete kana kaviri, vashambadziri navatengesi vemhando dzose vakarara usiku hwose kunze kweJerusarema. Asi ndakavayambira ndikati, “Seiko muchirara usiku hwose parusvingo? Kana mukazviitazve, ndichakusungai.” Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, havana kuzouyazve nomusi weSabata. Ipapo ndakarayira vaRevhi kuti vazvinatse uye kuti vaende kundorinda masuo kuitira kuti zuva reSabata richengetwe riri dzvene. Haiwa Mwari wangu, ndirangarireiwo pachinhu ichi. Mwari wangu, mugoratidza tsitsi kwandiri maererano norudo rwenyu rukuru. Pamusoro pezvo, mumazuva iwayo ndakaona varume vokwaJudha vakanga vawana vakadzi vaibva kuAshidhodhi neAmoni neMoabhu. Hafu yavana vavo vaitaura mutauro wechiAshidhodhi kana mutauro mumwewo wavamwe vanhu, uye vakanga vasingazivi mutauro wechiJudha. Ndakavatsiura ndikavatuka. Ndakarova vamwe varume uye ndikadzura bvudzi ravo. Ndakaita kuti vapike nezita raMwari uye ndikati kwavari, “Hamufaniri kupa vanasikana venyu kuti vawanikwe navanakomana vavo kana kuzvitorera imi. Ko, Soromoni mambo weIsraeri haana kutadza here nokuda kwavakadzi vakadai? Pakati pendudzi zhinji hapana kumbova namambo akaita saye, aidikanwa naMwari wake, uye Mwari akamuita mambo pamusoro pavaIsraeri vose. Asi kunyange zvakadaro, akapinzwa muchivi navakadzi vatorwa. Ko, isu zvino tingazvinzwawo here kuti nemiwo zvakare muri kuita zvinhu zvakaipa kudai, uye kuti hamuna kutendeka kuna Mwari wedu muchiwana vakadzi vatorwa?” Mumwe wavanakomana vaJoyadha, mwanakomana waEriashibhi muprista mukuru, akanga ari mukuwasha waSanibharati muHoroni. Zvino ndakamudzingira kure neni. “Haiwa Mwari wangu, varangarirei, nokuti vakasvibisa basa rouprista uye nesungano youprista neyavaRevhi.” Saka ndakanatsa vaprista navaRevhi pazvinhu zvose zvavatorwa ndikavapa madzoro avo mumwe nomumwe pabasa rake. Ndakapawo zvipo zvehuni panguva dzakatarwa nezvezvibereko zvokutanga. Mundirangarirewo, Mwari wangu, mundiitire zvakanaka.